Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kunyana 14/2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri. America inoti zvirango zvicharamba zviripo kudzamara hurumende yava munangagwa yava kuremekedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri. Nekune rumwe rutivi, vagari vemuHarare vari kukurudzira hurumende pamwe nekanzuru kuti vagadzirise pombi dzinotakura tsvina idzo dzakabvajuka munzvimbo dzakawanda muguta iri. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vana vanodzidza kune dzimwe nzvimbo dzisati dzasvikirwa nechirwere chekorera muHarare dzakaita seMeborane, Avonlea neGreencroft nedzimwe vanoti vave kusvikira kubatira zvirwere muzvikoro. Mumwe mwana watisingakwanisi kudoma nezita nepamusana pekuti hasati asvitsa makore atinobvumirwa kutaura pamhepo ati vamwe vana vatatu vairutsa zvakanyanya nezuro pachikoro chaanodzidza chiri mumusha weGreencroft.
Nasi hatina kuendawo chikoro nekuti pane vana vaingorutsa saka takutyobatira korera. Takaudza mama kuti pane vanhu vaingorutsa zvakanzina mama tisatoendawo chikoro.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri musha weAvonlea, amai Tutsirai Majekuza, vanoti vave kutyira kuti vana vavo vachatapurirwa chirwere chekorera nevamwe vana vanogona kunge vane chirwere ichi. Avo vanodzidza pachikoro chinodzidza vana vavo vachigara kunzvimbo dzine vanhu vakabatwa chirwere ichi uye vamwe vakatofa.
Nhasi tatorovhisa vana kuchikoro nenyaya yekuti tikutyira kuti vana vanozadzwa korera. Izvezvi pachikoro pavanodzidza panouya vana vanobva kwakasiyana siyana including nzvimbo dzakaita sana Budiriro, Glenview kuri kuwanikwa korera yacho. Saka tatoona kuti besha vana vasaende kuchikoro nhasi.
Vamwe vabereki vanogara mumisha inogara veruzhinji yakawanikwa chirwere chekorera vakaita samai Loretta Marimo vemumusha weGlenview vaudza Studio 7 kuti kunyange vana vavo vasati vabatwa nekorera vave kutyira kuti vanogona kubatwa nechirwere ichi vozotapurira vamwe kunzvimbo dzavanodzidza kusati kwasvika chirwere ichi sezvo masuweji azere pose pose munzvimbo yavanogara.
Saka wakatigadzirawo tese tunoita sei? Hatingakwanisi kubatwa nechirwere. Saka tinoita kuti saizvozvo kudai sewakatigadzirira kana suweji kana chii zvakukwanisa kuita sei kupera nokuti zvoita semuno pambapo wano pagara sei chirwere tichingatadza kubata here zvine zvakaitika nemvura yatiri kunwa ndovatigadzirisawo mvura zvese vaisenyesesa mushonga mvura toona zvii zvakaita sei zvakanaka manje wakagara takadai sewaka chirwere chinoita sei chinogara chirimo chinogara chichingotenderera pai muari saka hachimbokwanisa kuita sei kupera tasongokumbira kuti dova tigadzirawo nokukasika tototyira vana chaivo vana nokuti mwana chaivo kuti muchengeteka hazviite haachengeteki unomuchengeta chirudzii uchibva kunomutsura kuti usaende pamasuweji apo unorwara uchingotendera unomona achi apo saka totongokumbiriswa kuti hurumende nevanhu vekanzurunga vatigadzirewo chi nokukasika.
umwe mugari wembudiriro umo mune vamwe vanhu vakabatwa vaine chirwere chekorera valibert mangwavaira vaudza studio 7 kuti havasi kufara nenguva iri kutorwa nekanzuru kugadzisa pombi dzinotakura tsvina dzavanoti dzinogara dzakabvajuka kunyange vachizivisa kanzuru nekufa kwepombi dzinotakura tsvina idzi vamangwavaira vakurudzira kanzuro nehurumende kuti vatore matano akasimba ekugadzirisa pombi idzi vanhu vasati vapera kufa
kanzuro negovernment government is for people they must act so fast nokuti havafani kumirira kuti vanhu vatange vafa vozotanga kuacta action vanhu vapera it's very bad
zvichakadai meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti vari kuedza nepose pavanogona napo kurwisana nechirwere ichi kuti chisapararire kune dzimwe nzvimbo muHarare kuburikidza nekurapa vanhu vane chirwere ichi mumakirinika ekanzuru uye kudzidzisa vanotengesa mumigwagwa kuti vatengesere munzvimbo dzine utsanana
chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa haina kumira zvakanaka dambudziko iroro harigadziriswe nestate of Harare chete hurumende isina zvairi kuita chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo hurumende ngaitsvage mabasa ichivhura mabasa ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana ivo vachidzoka vachidzingirirana vachidzoka but it's a good aiko zvoizvi tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita which is key
chirwere chekorera chinonzi chakauraya vanhu 25 kusvika pakadoka zuva ranezuro uye hurumende inoti pane vanhu vane chirwere ichi vanosvika zviuru 3,466 padoka zuva ranhasi tanga tisati tanzwa kuti pane vamwe vafa here kana kuti kwete kana vamwe vabatwa nechirwere ichi sezvo gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo gurukota rezvemari vamutuli ncuve vari kukumbira veruzhinji nevemasangano ekunze kuburikidza nemashoko avaisa patwitter kuti vabatsire hurumende nemari yekurwisana nechirwere chekorera ichi muna 2008 chirwere ichi chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina munyika yose ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kushora danho ratorwa negurukota rezvemari vamutuli ncuve rekupema mari yekubatsira mukurwisa chirwere chekorera dzichiti hurumende inofanirwa kukoshesa nyaya dzeutano vachipindura patwitter yavancuve mumiririri wekuwadzana east muparamende vacharlton wende vemdc vati zvaitwa navancuve hazvina maturo kana hurumende yakakwanisa kutumira ndege kuti itakure mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai grace mugabe kuti vaende kurufu rwaamai vavo asi ichishaya mari yekubatsira varwere vekorera asi mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vakaramba nezuro kuti hurumende yakashandisa mari yayo kubhadhara ndege yakatakura amai mugabe vachiti vakabatsirwa nevemabhizinesi kuita izvi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kudenfrey university kuohio vaeliot machona kuti tinzwewo maonero avo
tingafambisa nyika tichidero here kana kuti isu tagara tinoziva kuti mvura iri kushayikwa munaana Harare kana kuti kana ichiuya icho inouya yakasviba siwa iri kuflowa ichiinda zviri kuitwa naminista zvinhu zvakanaka asi zvaidero zvakaitwa kare tisina kumbosvika padanho ratiri rokuti taakushandisa mari yakawanda kudarika yataidero takashandisa tichigadziridza paproblems asati asvika pakuzouraya vanhu
munoona here vemamwe makambani vachiuyawo kuti vazobatsirana nechikumbiro chaminista ichi
ndinoona makambani mazhinji achizviita asi nokuda kwamasanctions atinawo neamerica vanogona kuzviita vakavanda vasingadi zvavo kupembedzwa sezvaita econet kana kuti vasinawo mari yakawanda seeconet yapembedzwa ye10 million asi business community nokuti ndo vanhu vanoafektiwa kavanoda macustomer anenge ari healthy macustomer anenge aine mari
ndotarisawo vamwe vanga vachitaurawo vari kumativi vachiti hurumende inenge iri kuzvinyanya kuti zvinhu zvavanoona sezvisina kukoshera nyika ndokwavanomanyira kuisa mari pazvinhu zvakakosha seupenyu kudai vochiti vanhu tokumbirawo tiite konde konde ameno munoaonawo sei mashoko aya
mashoko andinobvumirana nawo chaizvo ivoro kuti hurumende nemusangano wezanupf vanhu vagara kwenguva yakareba 37 38 years vachingo spenda zvakanyanya nyanya kana kubva kuhurumende hombe yazoitwa doko yama minister saka maitira awe iwayo anenge achiripo kuti flasha motikari dzama MP kudzama dzishe zvose uku kunyika ichiita problem yemvura nana cholera saka itsika iyoyi inofanira kupera kuti hurumende ngaisanyanye kuspenda mari yakawanda.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Machona vachitaura vari parunare vari kwakare kuOhio. Zvitoro zvikuru zvinotengesa zvekudya muguta reHarare zviri kutora matanho okudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chanetsa munyika. Kirimu Dzamiri anoti panyaya iyi.
Zvitoro izvi zviri kuisa pamikova yazvo mishonga yekugezesa maoko kuitira kuti vatengi vatange vachenesa maoko avo vasati vapinda uye kuchenesa zvakare maoko avo pavanobuda. Studio 7 yaona izvi zvichiitika muzvitoro zvakawanda zvakaita sePick n Pay, Bomashe neSpa. Zvinhu zviri kutengwa zvakanyanya mishonga inodirwa mumvura yekunwa pamwe neyekusvikisa ndiro. Manager wePick n Pay yekuAfondale vaShepherd Musipa vaudza Studio 7 kuti mishonga inochenesa maoko yava kushaikwa sezvo vanhu vanga vachiita chipatapata kuitenga.
It seems like it's now overwhelmed because in the past that water card was not saving. Now due to this outbreak, everyone wants it.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vanoti sezvo munyika maita dambudziko rekorera zvakakosha kuti vashandirwi vakurudzire vashandi vavo kugeza maoko avo pavanosvika pabasa.
Nedambudziko ratina rori cholera ndofunga at every level tikungofanira kunge tiri kutora matanho anoita kuti tidzivirire kupararira kwekorera. Isusu kumahofisi edu takatorawo danho idiki asi ndofunga rinongoendawo chinhano chakati kurei kuti tiri kungoti vashandi vedu pavanenge vachisvika tichibva kumba hatizive kunenge kuine vanhu tinongosvikawo tichichenesa maoko nemasanitizer uyezve kungofamba nesanitizer yako muhomwe ngoti pese paunenge uri kufungidzira kuti pamwe ndine zvandabata kana kuti usati wabata zvekudya wongochenesa maoko ako.
Mumwe mukomana aramba kutaura zita asi achishanda muchitoro cheBonmashe kuAvondo ati mishonga yakawanda yekuchenesa kana kugezesa maoko yava kunesa kuwana. Chirwere chekorera chakatanga kubuda mumisha yeGlenview nebudiriro uye kusvika pari zvino vanhu vanodarika makumi maviri vafa nacho munyika yose uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana manomwe vakabatwa nechirwere ichi. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo nemamwe makurukota ehurumende vari mushishiro kutsvaga matanho okudzivirira kupararira kwechirwere. Nyanzvi dzezveutano zvinoti korera iri kukonzerwa neutsvina kunwa mvura isina kuchena pamwe nekudya zvinhu zvisina kuchengetedzwa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimu Dzamiri.
Masangano anoshanda akazvimirira achibatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti akazvipira kubatsira mhuri dzine hama dzakashaya nechirwere chekorera kusungisa hurumende nemakanzuru vachiti ndivo vakakonzera chirwere ichi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi masangano aya achishanda pasi pemubatanidzwa weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee vati hurumende nemakanzura emaguta ndivo vakakonzera korera nekutadza kuita basa. Masangano aya anoti hurumende nemakanzuru nekambani yeZimbabwe National Water Authority anosungirwa nemutemo kupa vanhu mvura yakachena kutakura marara pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka asi vari kutadza kuita izvi. Vachitaura vaine vatungamiri vemasangano aya mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hans vati vachabatsira vese vakashayikirwa nehama dzavo kusungisa hurumende nemakanzuru.
Tiri kuti isusu hurumende ndo iri accountable ndiyo inofanira kuendeswa kumatare kuti iripe
azvimutsa hazvo munhu asi vanhu vanokwanisa kuzoita healing kana vakawanawo chavanowana chekubata.
Muzvare Hans vatiwo vacharamba vachidzidzisa vagari kuti vamanikidze makanzuru nehurumende kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuwana mvura yakachena nekugara zvakanaka sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Vatiwo kana izvi zvikatadzwa nehurumende nemakanzuro vachaenda kumatare zvekare vakurudzirawo zvipatara zvakazvimiririra kana kuti maprivate hospitals kuti zvibatsire zvipatara zvekanzuro nehurumende mukurapa vanhu vane korera.
Tinokumbirawo kuti vanenge vachirana maprivate hospitals vakwanisewo kubatsira hurumende nemagovernment hospitals kuti vabatsire vanhu vanenge vaaffectwa nekorera nezvimwe zvirwere zvinenge zvichikonzerwa nekuti vasanganisa mvura yakachena neyakasviba kana kuti vashaya pekurasira zvavanofanira kurasira zvinobva mumuviri yavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti rinoti chine nyaya yekuti vachasungiswa sezvo gurukota rebazi iri vavo bhataya mwoyo vange vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti ino haisi nguva yekunakurirana nyoka mhenyu asi yekuti vanhu vashande pamwe chete kupedza dambudziko rekorera.
Haisi nguva yekuti uyu ndiye akareswa, uyu ndiye akagona, kwete. Yanguva yekuti munhu wese ozoverengwawo kana chirwere chapera kuti wakaita basa ripi, kwete kuti wakazoverengwa kuti wakaita basa rekutukana nevamwe.
Pane vanhu 25 vafa kubvira pakatanga chirwere ichi svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Filipine yatarisana nekusvika kwedutu mpengo retyphoon Mangkhut iro riri kutarisirwa kusvika munyika iyi nemugovera mangwanani. Dutu mpengo iri riri kufamba rakatora nzvimbo yakareba makiromita anosvika mazana masere nemakumi masere ane mashanu uye richimhanya makiromita mazana maviri nemakumi manomwe ane mana paawa rimwe chete. Hurumende yeAmerica inoti haisi kuzobvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yaratidza kuti inoda kuvandudza mashandiro ayo nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mashoko aya akataurwa nezuro mudare reHouse of Representatives naamai Manisha Singh, vanova mutevedzeri wemunyori anoona nezveupfumi muAmerica, vachipindura mubvunzo kubva kuna amai Karen Bass vebato remaDemocrats mudare. Amai Bass vaida kuziva kuti chii chiri kuitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi sezvo hurumende yava Mnangagwa iri kuedza kuita nhaurirano. Asi amai Singh vakati vakagadzirira nhaurirano asi ndokunge Zimbabwe yaremekedza kodzero dzevanhu. Vakati zvirango izvi zvakanangana nekuona kuti Zimbabwe yavandudza mashandiro ayo munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi nekodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya, avo vanoti vaMnangagwa vachine rwendo rurefu kuti vazvisiyanise nevamwe vatungamiri venyika munguva yava Robert Mugabe.
No, muZimbabwe mune dambudziko remareform. Mugabe vakaenda vakabva kukauya vaMnangagwa, but vaMnangagwa havasati vabvisa temo inombunyikidza vanhu, havasati vabvisa maitiro eami okupindira mupolitics dzenyika. Pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadzirwa muZimbabwe ichena Zimbabwe ingevo nedemocratic party. Isu zvisine nekuti maamerikezi ari kutaura nezvemasanctions, iripo ndeyekuti muZimbabwe hamusati maitwa mareforms, maisitutioni edu egovernance hasati aitwa reforms, ami haisati yachinja maitiro ayo inopindira muelections, inopindira mupolitics ichisapota zanu, inokambena for zanu. Zanu haisati yachinja maitiro ayo okumbunyikidza vanhu, haisati yachinja maitiro ayo kubata kudiswa kunoitwa mashoko, akabata mabroadcasting, bata area television, area radio, inozipa malicense kunana newspapers, inozipa malicense amadzavana supamanovadzira. Saka mareforms ariko, mareforms ati kutaura ati anofanira kuitwa kuti nyika inge one democratic party. atinobatanidza nyaya yedu yekuti kuti upfumi hwetu hunge mberi zvakanaka asi politiksiwo dzedu takuopenwa up dzinofanira kuliberalize kuliberalize kwatinoita patiuda kuti ikonomi yedu iitwe
asika hurumende iri kuti koiyo america inodei pamuchato wedhongi nebere sei ruda kupindira pane zviri kuitika muzimbabwe
part of international relations ka nyika dzese dzinodyidzana zimbabwe kana ida kudyidzana neamerica inofanira kutoira neamerica kuti vanodyidzana sei tikwanisi kuti vandaita business neamerica tinotaura kuti mukiti wako business zvinoitwa neamerica hatisi but tisatambotaura izvii kuti america yapinde yachiti inobe tiisunga zimbabwe saka na maelections apera hachamisa vana nai mujuru vana kupe vese vaichaa vanoda reform yezimbabwe electoral commission and mauto haafani kunge achipindira kumaelections achiita zvinhu zvese
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vange vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa na Blessing Zulu weStudio 7. Apo dutu mpengo rinonzi Hurricane Florence rasvika zvine mutsindo mumatunhu eNorth neSouth Carolina richibva mugungwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu aya zviri kugadzirira kuti zvisapinda pakaoma dutu mpengo iri rinonzi riri kutarisirwa kusiya mvura yemwedzi misere muzuva rimwe chete chimwe chezvizvarwa izvi vaTimothy Makore avo vanogara kuCharlotte kuNorth Carolina vanoti havasati vanzwa chizvarwa cheZimbabwe chatichapinda mudambudziko nedutu mpengo iri tanonoka wande weStudio 7 abata vamakore kuti tinzwisise nezvenyaya iyi
hatisati taona maeffects ayo inonzi mhepo yavako zvayo bichana but ndofunga maeffects acho azotanga kuti afecta manheru kana kuti mangwana makuseni
kune vanhu vokuzimbabwe vakawanda here
ya mune vanhu vakati wandei zvikuru vavanhu varipo vakawanda
pari zvino chii chakasiyana nemazuva ese
nhasi zvikoro maakaunti ese anosaraunda area yatiri yese zvikoro zvakavharwa madheke akavhara kumabasa vanokwanisa kushanda from home vakomekedzwa kuti vashande kumba then vaenda kubasa vanenge vakangonzi no anytime vanogona kunzi chiendai kumba kuti vanhu vango vasefe kungova prepared kuti ndingangoti kubva Wednesday magas station akawanda haatorina fuel vanhu vangachitenga fuel yeku you know kuzadza mota dzavo vane majenereta vachizadza mani majerican avo
maZimbabwens makambotaurirana here kuti mungabatsirana sei panguva inoi
tine WhatsApp group yedu yatinayo saka vanhu vanga vachitosheyera maideas ipapo vamwe vatoshanda navo tachingotaurirana kuti basa kuti ngatingovaisetisaedza kuda kuzita magamba
paZimbabwe paka pachengetedzwa sei
kungotoya kungobvisa zvinhu zvese zvinokwanisa kuti zvive maningi maprojectiles kusa mumba nekuclear everything like kunonzi maflower pots inonzi mota dzatachipaka panze mazuva anosiitianga iri sama vatapaka mukati ino mabhini kuisa kumasure kunoko kuri covered kuti pasangota nini zvisasanda semaprojectiles kana mhepo yavo
avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Carolina vaTimothy Makore vari parunhare kuNorth Carolina kwakare natanonoka wande weStudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera icho chapfunya chisero muguta reHarare nekune dzimwe nzvimbo munyika regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro penyaya yekorera
ndiri kufanira ndiri kuno kutafara kumabhuku kuHarare kunoku zviri kuitika ndezvekuti munoona kuti nyange korera kunoku yanzi yatanga kubata vanhu ikatopedza vanhu vese nekuti mvura iri kuwanika muzvibhorani iri kubva muzvibhorani zvekuti kubva makuse panenge paine queue panenge paine mutsetso zvekuti panenge pakazara zvimabhake zviya vanhu vachividzana kukera mvura zvekuti nyange munhu akauya aine utachiwana hwekura zvevati vanhu vese munharaunda vanopera nekuti mvura yacho neyekanzuri mumatepe haibudi mvura vari kuiwana kubva muzvibhorani muzvibhorani zvachona hamuna utsanana hurimo nekuti vanhu vanenge vachiita mvenge vhenge vachirwira mvura nekuti mudzimba munenge musina mvura aye vakakwanisa kuti mvura yachona ibude mumatepe atleast kana ikabudayo svondo kana 2 weeks zviri nani uye ichiwa mvura iri triggered mvura irimo zvekuti inenge isina mishonga yakakwana plus nyange vanhu vekuno kwangu vachona vane matsinya yekuchera mumamisha yayo kunochera tsinye pamba of which parutivi panenge paine toilet saka muchaona kuti mvura yainenge isina utsanana hwakanyatsokwana saka kurudzirei ndeye kuti dai yetli government iripo kaitangoita kuti tiwane mumvura matepe uyezve mvura yachona ive mvura iri treated
muri kutaura nagodfrey dongaronga Harare Zimbabwe ndiri kumont pleasant hih isusu tiri kushungurudzika vamai nekuti zvetiri kutarisa izvozvi tine hurumende nyowani asi zvichiitika ndezvekuti hurumende nyowani iri kutendera maMPs mota nyowani dzekuti vafambe nadzo zvinhu zviri luxurious vari kupa makit mota dzavanoda asi vanhu vari kufa izvozvi zvine vana vasi kuenda kuchikoro zvinhu zviri kutishungurudza semazimbabwe saka tanga tichikumbirisa chaizvo kuti dai vamunangagwa nehurumende yavo vanga vakwanisawo kutora vanhu sevanhu vakavavhotera
nokutaura nakudzai kumarondera so far we haven't had any issues to do with cholera here in Marondera, but muZimbabwe irofanira kuti improve zvimwe zvese zvingazouya kumashure but mishonga muzvipatara ngaiwanikwe so that munhu anenge aita victim akaendeswa kuchipatara anofanirwa kubva awana mushonga obva apora kwete kuti munhu anoti aenda kuchipatara asi obva afa ndozvatiri kuramba izvo zvatiri kuti hurumende yedu itibatsire nazvozvo
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi muHarare sezvakarongwa zvisinei nekuti munyika maita dambudziko rechirwere chekorera. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekasolaga Premier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti mitambo iri kuenderera mberi muHarare semarongero avakaita. Mzvare Bare vanoti vePSL havasi kuona dambudziko riripo nekuenderera mberi kwemitambo iyi. Vachiti ivo mitambo mitatu yakarongwa muHarare iri kutambwa sezvichangoitwawo mimwe mitambo yakapararira munyika mese. Asi Mzvare Bare vanoti vePSL havasi kutendera vanotengesa zvakabikwa muzinandare nekuti izvi ndizvo zviri kunzi zviri kukonzera kupararira kwekorera. Izvi zviri kureva kuti chikwata chengezi Platinum Stars icho chiri pachinhanho chechipiri chichange chiri muHarare muRufaro Stadium mangwana neyadha iyo yakatarisana nedambudziko rekubuda makundano aya. Pari zvino Ngezi Platinum Stars ine mapoints makumi mashanu nemanomwe, mapoints maviri pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Asi zvinhu hazvina kumirira zvakanaka yadha iyo iri pachinhanho chechina kubva pasi pasi point imwe chete pamusoro peNichrat iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvakatarisana nekubuda mupremiership. Muteveri weyadha vaRobson Dawa vanoti vari kuda kukunda mumutambo uyu kuti vabve panzvimbo inotyisa yavari pari zvino.
Poisi tofanira kutowina kuti tiwane mapoints tisave relegation asi mutambo ndikuona wakaoma asi tikuvimba tinokunda mutambo iwoyu Ngezi tinoirova chete 3 points dzitodzida idzodzo tiwane mapoints akawanda kuti tibve patiri tiende pane chimwe chinhanho chotisave relegation amheno achasara patisi tikuenda tisave relegation gore rino.
Chikwata cheFC Platinum hachina mutambo wakaoma sewengezi Platinum Stars zvekuti chiri kutarisira kutora mapoints ese matatu pamusha pacho neHerentals College mangwana zvakare. Asi Dynamos iyo iri panguva yakaoma yatarisana neshumba yeHarare City muRufaro Stadium. Dibare yakaita mangange nechapungu nechina mazuva mashanu ichangobva kudamburwa 3-0 neHighlanders. Mumwe muteveri weDynamos vabata ikwaedza vari kutarisira kuti Lloyd Mtasa achagadzirisa chikwata chavo ichi nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the boys, our defense in each and every game is sleeping on duty.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, ZPC Kariba vs Highlanders. Blower City vs Chicken Inn. Shondo, Chapungu vs Nichrat. Blower Chiefs vs Triangle. Black Rhinos vs Mutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nayo nyaya yemitambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.